Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa mugweru anonzi asunga nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzanga dzichienda kunoisa dombo rava Mboneni Ncube kulowa gweru. Nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group dzakasungwa neZiro kukuwadzana muHarare dzinoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi. Mutungamiri weSouth Africa vaSiru Ramaphosa votarisirwa manheru ano kuzivisa dare remakurukota avo. Chikwata chemaWarriors chinorova Zambia mumakwikwi emutambo weCOSAFA Cup ari kutambirwa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mugweru anonzi asunga vanhu vanodarika zana vanga vachienda kulowa gweru kuurongwa hwekuisa dombo paguva renhengo yebato reCCC vaMboneni Ncube vakashaya muna 2022. VaNcube vanonzi vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF muna 2022 pamusangano wakaitirwa muKwekwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu regweru kana womutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nharombozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yayambira kuti ichatora matanho akaomarara kune vose vachada kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vane humbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata vanoti ndoo murongi wemisangano yezvizvarwa zveZimbabwe vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Zvara nhasi semisangano wevanhu vanhu vanga vakaita mukumbira mwacho kumachinhu zvikuru vebatira pamwe kuti paitoite mutemhasi saka vanhu vese zvikuru seru mudhiemudle vanga vachitirwa hai temitemitemi yedu tichirangarira hama yedu iyo yakafa zvinotarikano saka muzuva ranhasi midhobha yose kubva mugweru kunosvika kunonzi kumavoleni yanga achingori marodhiyo kuchete hakuna mota yanga ichibvumidza kutarika zvikuru sei paroadblock iyo yanga ari pahoodlands mudhi yegweru mota dzese kusanganisira idzo mota dzagara dzichitakura vanhu kubva mugweru kuenda kuwagweru kuenda mugweru vanhu vese vangati nodzokerera kumba dzokerera kumba vanga vakatakurwa kuti vaende kuchitiko ichi vanga vachitorwa vese vachiridzwa nopagweru central pamwe chete nekusungwa vachinzi matopara mhosva vese kuti mhosva ni ndei asi regai nditi inenge iri cherechedzo wechihurumende chiri kuvhunduka vanhu pangoungana vanhu chero vatine doro chero vaitambe makasi chero vaitambe bhora vada kungosvikawongo kumafara mhosva inchoti kumhosva yacho inenge iriiti
saka pamuri kuti pane vasungwa vanhu vangane vasungwa
ava vanhu vakawanda vanoka kuma 150-200 vanga vari mumakombi vachida kuti vanoitinisa tombstone iyo yanga ichiitwa kumusha kwavambonini muzuva ranhasi
saka dombo harina kuzoiswa here
dombo vatomboita vari mhuri voga voga pasina hama dzake dzinova isusu
takanzwa hurumende ichiyambira vanhu kuti vasade kupara nzvongo vachiti pane vane urongwa hwekuda kukanganisa magariro kana chimiro chenyika pamberi pekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasa chigaro weSADC tingati here zvine chekuita nekurambidzwa kwamaitwa uku
saka zvino vaMnangagwa vanogadzira utira hweSADC kurova gweru vanogadzirwa pamitiwa tombstone kana pachitiwa urongwa hwetombstone hunei munyaya yeSADC vana vezimbabwe kana dziri nyaya dzekutaridzira mutemo jonga bumburi remutemo section 59 rinobvumidza kuti vanatemhazemo tiri nyararo saka ndichingu tichingahunza chii papo mademokrasi dzagara ari mumutemo.
Asi mamaka zviso here shoko nekuzivisa mapurisa pamusoro peurongwa uhu?
Kuzivisa mapurisa chaita 2010 pamba pedu mutemoka uchishingira kune chidaro pamushaka.
Muchiona zviri kuitika izvi, munoona remangwana rakamira sei?
Nyika yaita mabhinya ndikumajenda. Nyika yaita mabhinya amene vada kutumira nyika yamevari vogaere pasina vanhu. Vanhu vachabvumidzikanipokana nezvinodiwa nehurumende. Handioni chekuti kunga wogara zvakanaka munyika.
Vanga vari vanoti ndivo murongi wemisangano iri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru nestudio 7. Nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group, iro rinotungamirwa navaJob Scala, dzakasungwa mumusha wekuwadza neExtension muHarare neZuro, dzaburiswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi dzinoita madhora $30 ekuAmerica pamunhu. Nhengo idzi dzakasungwa dzichinzi dzaiita musangano dzisina mvumo yemapurisa nechinangwa chekuda kutyora mutemo wenyika, uye dzakazoendeswa kudivi reLaw and Order paHarare Central Police Station, uko dzakanopomerwa mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance. Hurumende yakatiyambira kare veruzhinji kuti vasatyora mutemo ichiti yakagadzirira kuranga zvakasimba vose vachawanikwa vari kune rimwe divi remitemo. Tabata mumwe vashanu ava vaedhimosvinurai avanoti havanawo kushungurudzwa zvavo nemapurisa pavaive muusungwa.
Nezuro takanga tiri kuwadzana tichida isusu kuti tiongorore kuti Harare province yofamba sei. Saka we did an oversight nekuti hatina kukwanisa kunotora tsamba clearance letter nekuti takanga tatsvakonfuzika nepatota nemopa plan. As a voluntary group hatina kufungidzira kuti pangadive tsamba neushoma hwatanga tiinahwo ichihwohwo. Magurupu atanga tiri isusu tinodaira kuti makanga muine vatengesi vakanga vazvino vaita copy and paste zvese zvatataura madirection patirikuenda kwatiripika sei kuCID Law and Order dobva yapa directive tukuwadzana kuti tizoshuba nekuti tichisvika ipapo vamwe vedu vaitokwanisa nemazita pavaidzikira asi hatina kunge zvapinda mupfungwa asi tave pamba tarenga pakati ndo patakaona poni tichisvika pagedzi.
Makasvikobhadhara faindi mukaburiswa here muusungwa?
Hatina kukwanisa kubuda muusungwa pakanzi bhuku remafaindi harisi kuonekwa, motozomirira kusvika mangwana makuseni. Zvechokwadiwo offside charge vadzoka makuseni vakatoti makunoza kubasa nerikendi vakomana uyai mubhadhare mari dzenyu hatimapurisa tikaenda kunotikanokadzara mari dzedu vakati chiendai zvenyu.
Saka mabvuma kuti makapara mhosva, hazvisi kukanganisa here mune ramangwana?
Ndo zvazvinoita parizolution yega yega mukoma jonga because hatina kunge taziva we explained our side kuti posa netakatikazva nefaibha tinonge taziva kuti tinoda tsamba yekuungana. Ndo pavazotengesera kuti chero uri parufu, chero uri pamuchato, chero kusvika pati inodiwa.
Tiri kuona hurumende yakayambira vanhu vainoti vane urongwa hwekuda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Imi zvinhu zvamuri kuita osesangano tichinzwa yambiro yehurumende?
Pabari sisi tinobatwa pakuti mukatarisa manejazi edu vanoti vadyodzikana nevana masaraure tinoziva ushindi hwavo nembiri dzavo dzekumirira kodzero vachine vari munana TPC inova iri kuadvocata pakuti sadhaki titaridze kuvhotwa kwakanga kwakaitwa gore riya. Isusu tiri kuti izvozvo ngazviitwe negwara kwaro zvitedze nezviremba kwayo zvazvakaitika kumashure. Saka tinoti vanokwanisa kuzviita ngavazviite negwara kwaro vachitedzera mutemo wenyika nekuti mutemo mutemo hurumende iripo ndo iripo.
Vanga vari nhengo yesangano reNational Democratic Working Group vaedhimosvinurai vari parunhare mugweru nestudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa manheru ano kuzivisa nezvehurumende yavo itsva yavachashanda nayo muurongwa hwehurumende yemubatanidzwa yakawiriranwa nebato ravo reANC nemamwe mapato akawana zvigaro musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Izvi zvaziviswa nehofisi yavo padande mutande reX iyo yaimbonzi Twitter, iyo yativa Ramaphosa vachaita izvi nenguva dza9 manheru anhasi. Izvi zviri kuuya zvichitevera kuwirirana kwakazoitwa pakati pebato ravo nebato rinopikisa reDA iro rakambenge richikakavadzana neANC masvondo adarika zvakanga zvochikirwa kuti zvichatadzisa urongwa uhu kuenda mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradziriki mukonza.
Tatisirunyatsoziva ndechekuti veumukonto wesizwe neve Economic Freedom Fighters vakati vakudawo vachange varimo here mukati mecabineti chaiyoyi. Anangounza vaviri vatatu kubva kumapato madiki akaita seNkata Freedom Party nemamwewo mapato tudiki mamwe ndoo anogona kuwana zvigaro zvekuva madeputy ministers. Saka ndoo zvatiri kutarisira kuti tinge tichinzwa manhera anhasi, asi chandingade kuudza vateereri ndechekuti vakawanda vachange vachibva kuAfrican National Congress nekuti ndiyo yakawana mavhosi akawanda.
Munotarisira here kuti hurumende iyi inenge iri hurumende ichazenge ichishanda zvakanaka tichiona kusiyana kwayanga nemuchirungu maideology kana zvinangwa zvavanenge vachiteera semapato?
Hongu pachaita makakatanwa pano nepapo, asi kana vangoumba hurumende yombatanidzwa kureva kuti vachange vakuteerera gwara rehurumende, havachateedzera kunyanyanyanya zvemapato avo, vakuteedzera zvinenge zvatenderanwa nehurumende kana nekabhineti inenge yaumbwa. Saka makakatanwa hongu anogona kubuda pano nepapo, asi handinyanyise kuona zvichikanganisa.
Ko kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika uku mungaona richikodzera kuendawo kubato ripi?
Paone vandakaita ndeyekuti bato reAfrican National Congress rakati bazi iroro vanorida, asi ndiri kuona pachigona kuita makakatanwa nekuti Democratic Alliance neAfrican National Congress panyaya dzakati wandei vanga vachipesana. Saka ndiri kuona paanogona kuita makakatanwa ipapo panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika.
Tichitarisirawo zvichabuda muhurumende iyi, zvii zvingatarisirwawo nevana vezimbabwe?
Kana bazi remukati menyika rehome affairs rikapuwa kudemocratic alliance, zvinogona kunakira zvizvarwa zvezimbabwe nekuti inenge ine mwoyo wakati nyorovei pakuona nyaya yezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradziriki mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu rinonzi Beryl riri kutariswa kusimba zvekupinda muboka rechina kana kuti category 4 apo rinenge rosvika kuchamhembe kwezvitsuwa zvecaribbean. Dunhu iri ratanga kuvhara zvivakwa nemahofisi nhasi paine kurudziro kubva kuvakuru muhurumende yekuti vanhu vatsvage nzvimbo dzekuhwanda dzakachengetedzeka. Yambiro yedutu iri iri kupiwa kuzvitsuwa zveBarbados, St. Lucia, Grenada ne St. Vincent neGrenadines. Muzinda weNational Hurricane Center uri muMiami muAmerica wayambira kuti Beryl iri kutarisirwa kuunza mhepo inogona kutora upenyu hwevanhu nekukwira kwedutu zvinoita kuti rive nenjodzi. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndiyalamukela kusigaba savatsha. Igama lami nguTaboka Ncube, namuhla sixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika.
Tine urombo vateereri, regai tigadzirise mishina yedu kuno. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Iye zvino tofanira kupai chirongwa chino chamapiwa naIvans Sininga weStudio 7 chakanangana nenyaya dzezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
nokuchingamidza imuchirongwa chechitendero Religion Forum. Nasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga ine hurukuro namufundisi Rebecca Makai vekereke yeCovenant International Church kuMinnesota muno muAmerica. Mufundisi, sanganai nevateereri mutiudze muchidimbo nezvegungano reWomen of Dominion ratanzwa nezvaro.
Aiwa tinotenda mazita henyu kumeva. Tanga tine musangano wakanaka wemadzimai unosanganisa madzimai eZimbabwe tichitaura nerurimi rwamai. Madzimbabwe ose anogara muno maspace akasiyana-siyana, uyezve vamwe vakabva kunana UK, vakabva kunana Australia, vakabva kunana Canada, South Africa nedzimwe nyika dzakadaro vakauya vakanga varipo pakati pedu.
Donzo remusangano tinonzwa vechirungu vanoti timu yemusangano yanga ichiti inini wenyu uyu, donzo ranga richiti kudini?
Musangano wanga uchiti power on high, simba roho kumusoro-soro. Yakanyorwa mushoko raMwari kuti muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Saka tanga tichifamba nenyaya yesimba. Musangano uyu musangano wanga wakakomborerwa zvinoshamisa. Madzimai anga achinzwa kuti Mwari vari kutaura neupenyu hwedu nenyaya yesimba. Simba inobva kuna Mwari kurakidza kuti hatigoni kupfuurira mberi muupenyu tisina simba raMwari.
Vamwe vanoti musangano uyu waane nguva uchiitwa uyu, mane makore mangani muchiita misangano?
Musangano wedu uyongo waawechigore newataita uyu ndewechitatin taatenderera maspace akasiyana-siyana. Tachitoda kungotenda Mwari kuti gore rinoiri ra 2024 takwanisa kuita kuhosa Minnesota conference iyoyi. Kubva payakatanga isusu Minnesota tavechi 12 kana kuti 18 gumi nevatatu ndizvo muchivanhu nai
ndizvozvo
adodo muri zvakanaka gumi nematatu makore tichiita musangano weWomen of Dominion. Wakatanga tingangoti kubva pana 2012 ndopakatanga musangano wedu weWomen of Dominion. Takaitira kuIndiana, tikaitira zvakashamisa 2019, taiva kuNew York 2023, ndokudzokera zvakare kuna purezidendi wedu kuIndiana kwataiselebreta zvakare musangano watanha kunge takaselebreta 10 years yeWomen of Dominion. Takazonoita celebrate kuIndiana policy 2024 Minnesota tibva taforawo kuti tihoste musangano iwoyu. Saka tirikufara nekutenda Mwari zvakanyanya kuti musangano wakabudirira zvine mutsindo.
Irwendo rwamatsanangura rwakareba uyu. Kune madzimaiwo pamwe asati aziva nezvemusangano iwoyu kana vakanzwa nezvavo vakasanzwisisa, mune mashoko amungavape here kuitira kuti vagouyawo rwendo runotevera?
Ichokwadi chamuri kutaura, musangano weWomen of Dominion musangano wakanaka. Chawakanakira ndechekuti unosimbisa rurimi rwedu rwechivanhu kuvana vedu, kumadzimai, kune madzimai ari kure kwesoko vasingazive kana kuti vasati vanzwisisa. Tinoda kungoramba tivakurudzira kuti svikirai, taifamba nedingindira rinonzi kupiwa simba, asi munogamuchira simba Mweya Mutsvene asvika pamusoro penyu.
Aiwa chiregai ndikubatei muromo muri ipapo, dai nguva yaitibvumira tanzwa zvizhinji. Ndinokutendai mufundisi Makai. Vateereri ndinokutendaiwo nemi kunge mange munesu nhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya patichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Teererai zvakare svondo rinouya apa anokupai chimwe chirongwa chezvechitendero. Muna uzemi tambo. Komiti iri kufano tungamira na vumunyika yezifa normalization committee iri kuregeza basa manero anasi musuyo maori za afadza nyika yose nekurowa Zambia mukosafa cup. Michael Kariati anotipanya iyi.
Che kwata che nyika che Mauritius nasi masikati cha pinda mnandare ndokurova Zambia 2-0 mumtambo wacho wechipiri we group B makwikwi ekosafa cup ari kutambirwa ku South Africa. Zvikubodzwa zvabva kuna Michael Tapera na Takunda Benura zvapa Zimbabwe kukunda pamwe nekuenda pamusoro petafura mugungano iri nema points matanhatu ma points matatu pamusoro peComoros. Captain weMauritius God knows Murwira anoti vanofarira kudzika misana dzavo kunyanya vatambi vatsva vari muchikwata ichi kuti vakunde mhondo yavakatarisana nayo yekutora mukombe uyu.
Vamwe vanenge vari vatsva ingenge vachinge vari muchikwata cheMauritius dzimweni dzenguva hana dzinogona kunge dzichikurova asi dzinenge dzichisimudzira nekusimbisana nekuti pakupedzisira dzinenge dzichida kuti dzichizoita kuti nyika yeZimbabwe izofara.
Asi mutambi weMauritius nekinya nechipiri uri kutambwa nhabvu munyika isatungamirwe nezifa normalization committee iyo yanga itungamirwa navalincoln mutasa. Komiti iyi iri kuregedza basa manheru anhasi sezvayakatarirwa nefifa musi wa30/10 asi veruzhinji vanoti vaive vatononokerwa nekuenda kwayo vachiti yakakundikana basa rayo. Murayiridzi wezvikwata zvechidiki musha weGlenview muHarare Spencer Nyanete anoti komiti yavamutasa yakauraya maOrioles nekusaziva kusarudza murayiridzi aiva akakodzera kugara pabonde.
Normalization committee avafeila uzo wakatarisa kumaOrioles vachinja apo kuti vanenge 3 makochis within short space of time which is not good for football development.
Mutsigiri wenhabvu vakurawo nechiwai vanoti normalization committee yakatouraya nhabvu munyika pachinzvimbo cheugadzirisa zvainetsa.
Tinobatika chaicho chaicho tiri kuchitsvaka tiri kuchishayiwa ndokusvika nhasi vanhuwo kuti vakakundikana kugadzirira matimu edu ebhora manational teams edu kumaassembly nguva iripo vakatadza kuzviita nguva iripo saka kusvika nhasi Zimbabwe yedu haisati yarongeka maOrioles edu asati arongeka kuti tikwanise kukombisa zvakanaka nemamwe mateams emuAfrica.
Mashoko ari kutenderera anoti FIFA iri kudzika imwe normalization committee nemusi wechitatu iyo ichange ichitungamirwa navatomi Stole. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti normalization committee inofarira kuwedzerwa vanhu kuti zvinhu zvifambe.
FIFA normalization committee ngaiwedzere misoro ndingati ngapave neimwe misoro mishanu vatatu vari vakuru vanozivisisa zvenhabvu muZimbabwe koitawo vechidiki vaviri mukusharurako poyeukwa kusatsikirira madzimai. Zvese zviri nyore FIFA ichiri pedyo kudai.
Mitambo yeKasulaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Dynamos 1 Greenfield 0 T1 1 FC Platinum 1 Wange 2 Bigita Minerals 2 Chicken Inn 0 Erentals 0 Chegood Pirates 1 Arenio 0. Makundano aya ave kuenda kuzororo ripakati pegore asi achadzoka musi wa18/10. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Iye zvino toenda kuna Taboka Ncube weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Zino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navasimba rashehunzvi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vahunzvi vanotungamirira chikwata cheve chibigi chinosimudzira vamwe chemarondera Hub of Global Shapers Community uye vakatanga sangano re-Advocacy in Action Zimbabwe rinosimudzira zvekare vechidiki. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tichange ndiri ku University of Delaware iri kunonzi kunyowa. Izvo zvinhu zvatichange tichidzidza zviri pamusoro peku vandudza utungamiriri wedu sevechidiki. Tisingaite sei kuti tive vatungamiriri vakanaka, tisingaite sei kuti tive vatungamiriri vanounzawo zvinhu zvakanaka mukati menyika dzedu. Then chimwe chatichange tichidzidza nezvacho ndechekuti tingaite sei kuti tigonewo kuzvivandudza maererano nemainteractions atinoita nevanhu vakasiyana siyana tichisangana nevanhu vari kumaorganizations akasiyana siyana vari kuita mabasa akasiyana siyana tichidzidza kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei uye nesuwo mukati memabasa atinoita tingazviite sei.
KuZimbabwe uko munomboita nezvei zvaita kuti muwanewo mukana wekuti mupinde muchirongwa ichi?
Tinonyanyoshanda nemaorganizations maererano nekuwaniswa kwemikana kwevechidiki kunyanya-nyanya mukana iri munyaya dzeupfumi kana kuti zvatingati social and economic justice issues. Kutingaite sei kuti vechidiki vaonewo mukana yakaenzana? Tingaite sei kuti vechidiki vaonewo mukana mukati nekutungamirira munzvimbo dzakasiyana siyana? Uye tingaite sei kuti vechidiki vavewo vanhu vakavandudzika kuti vagone kuitawo macontributions mukati memafambisirwo enyika, mukati memafambisirwo emaorganizations akasiyana siyana?
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti mudzidze pasi pechirongwa ichi?
Takatarisira kudzidza kubva kune vamwe vangu vari kubva kunzvimbo kana nyika dzakasiyana siyana munzvimbo yeAfrica kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei uye tingashande sei chese pamwe chete kuti tivandudzike sevechidiki mukati nenyika dzatinobva. Chechipiri, ndiri kutarisirawo kudzidza kuti vanhu vemuno muAmerica kuti nyika yavesvikawo pairi nhasi vakazvigona sei uye isusu tingaitawo sei kuti tisvikewo pachikamu kana kuti palevhel yavari senyika yeAmerica. Chechitatu chandiri kutarisira kudzidza ndechekuti ndingaitawo sei kuti ini semunhu wechidiki ndivandudzike pakutungamirira, ndivandudzike pakuvandudzawo vamwe vangu, kana kuti ndingaite sei kuti ndigone kuvawo muenzaniso wakanaka weutungamiriri.
Ndeapi mamwe mashoko amungada kusiyira vechidiki tichitarisa upenyu hwenyu kubva kwamakabva nekwamava?
Isu sevechidiki ramangwana riri mumaoko edu uye kuti nyika dzedu dzibudirire, kuti kwatinobva kumacommunities akasiyana siyana kuti kumhuri dzedu kubudirire zviri mumaoko medu, nekuti tisu ramangwana renyika, tisuwo zvakare ramangwana rekwatinobva kana kuti kwatinoshanda. Saka isu sevechidiki tinofanira kumira pamukaha kuti kana zvinhu zvichioma, zvichirwadza, zvichirema, isu sevechidiki tinofanira kuwana masolutions anoadresa zvinhu zvakaoma zvatinosangana nazvo. Ramangwana riri mumaoko evechidiki, saka tinofanira kuzvivandudza, tinofanira kuva necommitment yekuti tigadzirise panoda kugadziriswa.
Panhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navasimbara shehunzvi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa mugweru anonzi asunga nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzanga dzichienda kunoisa dombo paguva ravamboneni Ncube vaive nhengo yebato iri vakapondwa muna 2022. Nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group dzakasungwa nezuro kukuwadzana dzinoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka iyi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Sandikile Musanga.
Soko isika tisenda baku